Muyambiro yavo vachitaura mazuva mashoma adarika nevagari vemusha wedhimajwa uri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kwebotswana. Vamasisi vakati tsika yekuti vekunze vapinde mumabhizimisi akachengeterwa venevevhu chete inogona kusika hondo pakati pevagari nevabva kure vachiti inofanirwa kumiswa. Vakati zvezvarwa zvezimbabwe zviri kuita mabhizimisi akaita sekukanya zvidhina, kugadzira bvudzi, kubika chingwa kuna masimbi nezvimwewo, zvisinei nekuti zviri kutyora mutemo wakanangana neuchengetedza mikana yemabhizinesi akadai kuzvizvarwa zvebotswana chete. Muna 2021 bazi rezvekutengeserana nemaindastri mubotswana rakadzika mutemo Industrial Development Act uyo unoisa ruzhwa mumabhizimisi anosvika 21 chete anonzi akachengeterwa vene venyika iyi chete. Asi kubva zvakadzikwa mutemo uyu, vekunze kusanganisira vana vezimbabwe vari munyika iyi vakaramba vakaisa zvimiti munzeve. Mashoko avamasisi aya akaunza kutya kukuru kune zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvinorarama nechamuka inyama zvinosanganisira vaSamson Gonye avo vanotengesa miriwo muguta reFrancis Town.
Kana vakatibata tine kusungudzirwa.
Ukova Brian Ngundu avo vanoita basa rekugadzira magetsi vanoti mashoko emukuru wenyika aya anodyara mbeu yeruvengo pakati pezvizvarwa zvenyika mbiri idzi.
Pane munhu ari kudzidzisa nekuvakokoma Zimbabwe, especially if I have my final colleagues varikuda kudzidza basa pandiri. Kana dhati mbeu ikadyarwa mumwoyo mangu, then I restrict the knowledge that I am impart kuza pasina kushandidzana zvai.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vafano chirara avo vanobva kubwera mudunhu reManicaland vanoti kurambidza zvizvarwa zvekunze kuita mamwe mabhizimisi kuchatuma vamwe kuita zveumbavha kuitira kuti vararame.
Famba chiba mva kuti maZimbabwe anozi kuti atitotengesa titema tiraramise mhuri ndozvatakafambira atakufambira kuzoona nyika kana matourist atisi matourist.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti vamasisi vari kuruma vachifuridzira nekuti vatarisana nesarudzo munyika mavo.
Samunoona kuti vanoruma vachifuridzira nekuti zvavanotaura pavanhu ndezvekuda kufadzana nanamunangagwa nevamwe vese kuti takabatana, asi mukati vachiziva havo kuti havatozvide ende vanhu vekubotswana ikoko havazvidi. Saka vaakuenda kusarudzoko vanenge vaakutoda kuona kuti vakasiya mabasa iwavo kana makambani iwavo achienda kune vatorwa vari kubva kunana Zimbabwe vanogona kuruza maelection. Saka ndo zvaakufungwa pakufungwa zvemaelection kuti vekubotswana vanogona kuzotsamwa nekunyunyuta kuti vanhu vamuri kurega vachiuya vari kutotorera mabasa edu vari kuita mabhizinesi atiri kuda kuita isusu.
Botswana iri kutarisira kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuru gore rinouya ra 2024. Asi mabasa ari pamusoro chete akachengeterwa zvizvarwa zvebotswana nehurumende iyi. Muna 2018 vamasisi vakadzivisa kuti vakanga vachengetera mabasa ekushanyirwa kwenyika kune zvizvarwa zvebotswana chete. Haisi Botswana chete nemabasa akachengeterwa zvizvarwa zvayo sezvo nyika dzose dzine mitemo yakadai. Zimbabwe yakachengeterwa mapoka 12 kuzvizvarwa zvayo anosanganisira rekutakurwa kwevanhu, zvitoro, kugaya upfu, kusarudzwa kwofodya pamwe nekushambadzwa kwezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.